chokwadi ndechekuti ndozvatanga tagara tichingotaura kuti vana havagoni kuti vangoprocida kunoenda kuzvikoro pasina kuitwa proper care kuti pfungwa dzavo dzigadzikane vave nekunzwisisa kuti zvakaitika izvinhu zvinogona kungowanika munhu wese wese nevarayiridzi zvakare. Ichi chirongwa chandiri kuziva kuti hongu chiri kuenderera mberi ende chiri kuitika pagiraundi nhasi chaiye ndataura nevarayiridzi vaine vatatu variko vari kukonfirma kuti hongu vanhu vakauya asi panenge painengori nemisarinidzwa mishoma shoma inenge ichida kugadziriswa nezvayo asi chokwadi ndechekuti purogiramu yekuita council vana nevarayiridzi ipurogiramu iripo asi pane mamwe manidzi evamwe vana kuti vanhu vane mainjari pane maticha andakambotaura nezvavo vakaita savamutetwa vakatokuvara musoro vakatsemuka musoro poitawo vamwe vakaita savana ticha kazeze vandinodavira kuti ivo pachezvavo vari kuda proper medical attention kurevaizvo kuti chikumbiro chavo chikungoisa kubveri kuhurumende kuti kana hurumende ine maconditions nemafacilities gava vakwanise kuitwa maexemptions kuti vanhu ivava vakwanise kuwana proper medical care.
Asi imiwo semasangano evarayiridzi muri kushandawo pamwe chete here nehurumende muchirongwa icho chekubatsira varayiridzi nevadzidzi
kuti hurumende igozokwanisa kumhanya kumuka mugudzururu mainga iri inoizi iyoyi yatanga tichiita ndochekutanga. Chesiri ndechekuti ndinofara zvikuru kuti minista wamabhima pamwe chete napermanent secretary wavo vanhu vanoti apo neapo vanobvotaurawo nesu vachiti hapatodii hapatodii ene zvatori muprocesi yekuti zvatakaunganidza zviya tozviendesa pamwe chete sei kurevaizvo kuti tiri kutenza pamwe chete ndinozivai nekuti zimta ikupindawo mundima mangwana indodaviro kuti svondo riri kupindira tikupindairoi ndichasvikawo zvakare iko nezvatakaunganidza tichinangana zvakanyanya nevabereki tichinangana nevarayiridzi nevana vavo kureva kuti trago yematrade union iripo iri real tikushanda nehurumende kuti tikwanise kubatsira varayiridzi nevana vanova vakapindwa vakaane njodzi yesaikoni dai.
Takanzwawo mamwe masangano evarayiridzi ari kuzivisa kuti angangopinda mukurangwa mabasa mukati memazuva 14. Sangano renyu rakamirawo papi panyaya yekurangwa mabasa?
Chikuru ndechekuti hatida mibasa tisati tagadzirisa hondo. Toda kuti tiite zvinhu zvokuti mangwana hapana anocheuka oti hamuna kuita chakati nechakati. Ndofunga vari kunzvera vari kuona nyaya iripo. Tanyora tsamba dzaanhatu. Takanyora tsamba svondo rapera kuna minista welabour tikanyora nechipiri kupublic service commission vakatipindura vachitiudza zvinhu zvairatidza kuti naivo vati havasi kuziva zvavari kutaura. Tikanyokodzokorora zvakati tikavanyorera tikati zvisitai mutemo wenyu wamunoshandisa. Chikuru ndechekuti tiri kutoramba tichinguva yeutidza kuti tisati tanga faida ndokuti tizakutora dhiki rekutoenda kuslide tora kutanga taita satisfy the necessary legal framework kuti tisazowanikwa tichipuhwa mhosva yekunzi takachimbizominya kutsenga kuchada. Saka na vachinge vazvitiratidza kuti havane inesu tichangoitawo zvinoita kuti pamwe vati nzvizizi tinongodzokorora tsirago yedu yemakore ese tinosvika pakurama mabasa manje manje kana varamba kuteerera zvichemo zvedu.